Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 11 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Aona zvakakodzera kuti tivhure mimwe misika inotengesa miriwo namatomatisi muguta redu reGweru, pamwe chete nenzvimbo dzinogara vagari vakawanda dzemukobha 6 shopping center, mukobha 14, mukobha 16, kusenga kumutapa. Misika iyi ichange ichivhurwa kubva nenguva dza 9 o'clock makuseni kusvika nenguva dza 1.
Kanzuru yeguta reGweru yoronga kuvhura mimwe misika muguta iri kuitira kuti vanorarama nekutengesa muriwo, madomasi nezvimwe vasaomerwa neupenyu munguva iyo nyika inenge yakavharwa. Vanotengesa mumigwagwa voenderera vachitengesa zvinhu zvavo vasina kuzvidzivirira panguva iyo nyika yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe.
Chokwadi, takangobatwa tichibva tanzi muquarantine.
Vanhu vakabatwa tiripo vanokwana kuita 400 varipo panapa. Asi maitikiro acho manje ari kuita quarantine yacho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer.
Hazvipo zvinhu zvese izvo zviyazvi.
Vanhu vanodarika mazana mana vakadzingwa kuBotswana vanoti vari kugara vakamanikidzana paPlumtree High School pavakachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reGweru inoti iri kutarisira kuvhura mimwe misika svondo rinouya senzira yekurerutsira vanhu vanorarama nekutengesa uye kubatsirawo veruzhinji kuti vakwanise kuwana zvinhu zvakaita semuriwo nezvimwe zvinodiwa mazuva ose mukurarama kwevanhu. Kanzuro iyi inoti ichatara nzira dzekutevedza kuitira kuti chirwere checoronavirus chisapararire. Chirwere ichi chabata vanhu 13 uye kuuraya vanhu 3 muZimbabwe. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Meya weguta reGweru vaJosia Makombe vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo iyo iri kushanda nemapazi ehurumende panyaya iyi iri mushishi kugadzirisa kuti mimwe misika ivhure muguta iri svondo rinouya. VaMakombe vati vari kugadzirisawo kuti pave nenzira dzakasimba dzekudzivirira kuti vanhu vasatapurira nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu 3 muZimbabwe mushure mekubata vanhu 13.
Patichavhura misika iyi pose panovhurwa pachange paine mvura yekuitira kuti vanhu vakwanise kugeza maoko zvakare nematoilets anoshanda. Tichaisa urongwa hwokuti vanhu vanenge vakamira distance inotendegwa yesocial distance yeemita to 2 meters kuitira kuti vanhu varege kuparadzira chirwere cheCOVID-19. Vanhu vachange vachivhura misika iyi vanhu vakarejestwa mumabhuku edu eSeat of Gweru avo vari kubhadharawo zvakare.
Izvo zvatambirwa nemufaro nemukuru werimwe sangano rinomiririra vagari reGweru Residents and Ratepayers Association GRA vaCornelius Elipiwe, avo vati danho iri richarerutsira vagari sezvo zvinhu zvakaita semuriwo, madomasi nezvimwe zvange zvave kudhura nekuti zvange zvave kutengeswa nevashoma. Asi vatiwo zvakakosha kuti vanhu varambe vachitevedzera zvose zviri kukurudzirwa pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Kuvharwa kwange kwakaita nzvimbo dzekutengesera, kuvharwa kwange kwakaita nzvimbo dzekuti vanhu vange vachitengesa zvinoreva nzara. Saka hurumende yanzwisisa isusu nga tichitorai mukana uyu, asi tirambe tichinzwisisa kuti social distancing is important, kugeza maoko kwedu kwakakosha. Tirambe tichiita izvozvo kuitira tisatapurirana chirwere ichi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kanawo gurukota rezveutano kuti tinzwe pamire hurumende padanho riri kutorwa nekanzuro yeGweru. Nhare mbozha dzevaviri ava dzanga dzichinetsa kubata. Mune imwe onyaya, sangano regra, raka batana ne sangano regweru residence forum, raka kwidza kudarire high court, chikumbiro chechimbi chimbi, chekuti dare iriripe mutongo, wekuti kanzuru yeguta regweru, ipe vagari mvura yakakwana, kunyanya panguva ino iri kunzi vanhu vagari mudzimba dzavo, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Gweta riri kumirira vagari va Reginald Chidawanyika vabvuma kuti vakakwidza chikumbiro ichi kudarire High Court asi vati hapana zvakawanda zvavangakwanisa kutaura sezvo chikumbiro ichi chisati chanzwikwa. Mukuru wesangano reGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vati pave nenguva yakareba vamwe vagari vasingawane mvura zvachose izvo vati zvinogona kupinza upenyu hwavo panjodzi panguva ino yechirwere checoronavirus.
Anga pane nyaya dzakawanda dzachitaurika kuti pazoita mabota base pazodini zvino zvaita kuti vagari vatadze kuwana mvura. Saka ndo chikumbiro chatakanyanya kunonacho kudare kuti hatati chikumbira kuti vachipowo chirango ichocho chokuti mvura inge ichiwanikwa kuvagari nguva nenguva. Takatarisana netunel this lockdown uye takatarisana nenyaya yesocial distancing yechirwere chakatarisana checoronavirus.
Mutauriri wekanzuro yeguta reGweru Muzvare Vimba Ichingwara Musee vabvuma kuti vakatambira magwaro enyaya iyi.
Wangu takatumira mapepa iwawo ekumatare edzimosha naizvozvo sekanzuro tichapindura zvinoenderana tomirira mutongo watichapiwa.
Sezvo nyaya iyi iri yechimbi chimbi inogona kunzwikwa chero nguva. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti mvura chinhu chakakosha zvikuru muupenyu hwevagari vachitiwo zvakanaka kuti vagari vakwire kumatare senzira yekurwira kodzero dzavo. VaChakunda vanoti kunyange hazvo pane zvimhinga mupinyi zvinoita kuti makanzuro atadze kuwanisa vagari mvura sezvakafanira, makanzuro anofanirwa kuita zvose zvaanogona kuti vagari vawane mvura uye hurumende inofanirwa kubatsira zvikuru panyaya iyi.
Hurumende ine basa guru through iwayo magrants through intergovernmental transfers uye hurumende ine rimwe basa rakakosha rokuopena ukama hwemakanzuro edu kuno nemamwe ekuzhe kana kuti nehurumende dzekuzhe kana kuti nemabhanga ekuzhe through kufacilitator riyaro munozoti public guaranteed debt. Hurumende yonoita guarantee makanzuro achikwanisa kukwereta mari kunze kana kuti hurumende yonokwereta mari kunze yoya yosupporta infrastructure yemvura kumakanzuro but isiri mari yavanopiwa mahara iri a loan facility. Pakatenderanwa futi kuti kanzuro ingazodzosa mari iyi sei.
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marion Chombo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano une chekuita nezvechirwere checoronavirus. Munguva pfupi yapfuura dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kanzuro yeguta reHarare iwanise vagari mvura yakakwana mushure mekunge sangano recombined Harare Residents Association rakwira kudare iri nechikumbiro chimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Vamwe varimi nevanotengesa mimigwagwa varikuenderera mberi vachitengesa zvinhu zvavo kumativi emigwagwa mukuru weHarare Gweru, kunyange hazvo hurumende yakadzinga mutemo wekuti vanhu vagare mudzimba dzavo kwemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chabata vanhu gumi nevatatu uye kuuraya vanhu vatatu muZimbabwe. Rutendi Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yaona vanhu vakawanda vanga vachitengesa zvinhu zvavo mumugwagwa uyu kuvanhu vanga vachipfuura nedzimotikari. Asi vatengesa ava vanga vasina kuzvidzivirira kubudikidza nekupfeka magirovhosi mumaoko avo pamwe nekuisa mamaski kumeso kwavo kuitira kuti vasabatwa kana kutapurira vamwe chirwere checoronavirus. Izvi zvinogona kupinza vanhu vakawanda munjodzi yekubata chirwere ichi, icho chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nezvitatu pasi rose uye kubata vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana manomwe ezviuru pasi rose. Mumwe murima angoda kuzivikanwa nezita rekuti Charles, uyo anga achitengesa kunze kweguta recheGutu, audza Studio 7 kuti kunyange hazvo nyika yakavharwa havagoni kuchengeta zvirimwa zvavo kwemazuva makumi maviri nerimwe akatarwa. Murimi uyu atacharamba achitengesa madomasi, mazai pamwe nebinzi kuitira kuti zvisaore pasina zvitenga.
Rima tiri pachegutu, chatiitisa kuti tigokwanisa kuya kuzotengesa maproduces edu inyaya yekuti tinorima, saka anokwanisa kuipatika tikaramba tiri mudzimba for the next 21 days hapana kwatinozokwanisa kuwana mari nzara inenge ichitirova mumba hatina zvimwe zvatingakwanisa kuzoita nawo kuti tikwanise kuzoramba chirima
mumwe anga achitengesa magaka vatinotenda ndou vaudza Studio 7 kuti havaoni pane dambudziko pakutengesa kwavo sezvo vanhu vanenge vari vashoma panzvimbo yavanenge vachitengesera
ndinenge pane chakaipa as long tisingaite more than 10 sezvinozoitwa pamafilimu ekuzvokuti vanhu vanenge vakazara zara kana vanhu vari vashoma sezvo 2-3 mukona patiri nemore than a meter but I think it's okay as long vanhu vasingazowandisi panzvimbo 1 zvinoita kuti fambise utachiona ukura
vando vatiwo kunyange hazvo vachinzwa kutya nebasa ravari kuita panguva ino yechirwere checovid-19 vati hapana zvekuita sezvo vachirarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa asi vatiwo vari kutora matanho akasiyana siyana mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 ichi pavanenge vachitengesa kusanganisira kusabatana maoko nevatengi uye kugara vachishandisa mushonga wokuchenesa maoko avo nguva dzose asi vandoo vabvuma kuti vanogona kubatirira chirwere ichi pamari yavanopiwa nevatengi sezvo vachingotengesa zvirimwa zvavo nemari yemusvo uye vasina kupfeka magirovhosi
panotityisa but magirovhosi tinawo zvedu pakuti kana takuseva hatiwanzobatana neyo maoko maoko aivo zvinotine mapurastic atinoisira zvinhu hatipana nezvinhu maoko pamari panotonezi kuti tichitongobva kumba tichitobva panapa tinotonogeza maoko nemasanitizer chaivo
mumwe anga achitengesera kunze kweguta regweru audza Studio 7 kuti kunyange achiziva kuti kutengesa uku kunomuisa panjodzi ati ari kuenderera mberi nebasa rake kuti awane cheuviri Studio 7 yaongorora ikaona kuti mapurisa nemasoja ari kutenderera mumaguta pamwe nekuongorora vanofamba pakupinda nekubuda mumaguta asi mushure mekubuda mumaguta hakuna vari kuongorora mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 parunhare kuti mapurisa achange achiongorora kuti kune vatengesi vari mumugwagwa here vanyati vati zvakakosha kuti vanhu vativedzere zvakatarwa kuti nyika ikwanise kurwisa chirwere checoronavhairasi ichi
mashipinawo tiri kutomaendesa kumaofficer commanding provinces vekuchinhoi mash west vekumidlands kuitira kuti vaongorore zviri kuitika ikoko kuti zviri kumbofamba sei nokuti nyaya yehombe ndeyekuti vanhu ngavachengetedze utano uyezve vaite zvinhu zvakataurwa nehurumende apo tiri kurwisana nechirwere checovid-19
asi masangano anomiririra vatengesi vemumugwagwa anoti kuvharwa kwenyika kwakaisa nhengo dzavo parumana nzombe sezvo dzisina dzimwe nzira dzekuwana zvekuzviraramisa zimbabwe yakavharwa nemutungamiriri wenyika mwedzi wapera kwemazuva 21 senzira yekudzivirira chirwere checovid-19 icho chasiya vanhu vanodarika mabhiriyoni mana vachigara mudzimba pasi rose ndakamirira Studio 7 muchegutu ndine Tendo Mawere.
Vanhu vanodarika mazana mana vakadzingwa kuBotswana vanoti vari kugara vakamanikidzana pachikoro chePlumtree High School kuPlumtree mudunhu reMatabeleland South. Vanhu ava vanoti vakanzi vagare panzvimbo iyi kwemazuva 21 pachiongororwa kuti vane chirwere checoronavhairasi here kana kuti kwete. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuvakuru vanoona nezvekupinda pamwe nekubuda kwevanhu munyika kuitira kuti tinzwewo divi rehurumende pane zviri kuitika izvi asi chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri paPlumtree High School icho chisina kudomwa nezita racho chinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka paPlumtree
chokwadi takangobatwa tichibva tanzi muquarantine vanhu vakabatwa tiripo vanhu vanokwana kuita 400 varipo panapa asi maitikiro acho manje ari kuita quarantine yacho kuti patinodyira matoilets acho hatina masanitizer hazvipo zvinhu zvese izvo zviya zvinhu saka ndozviri kunyanyorwadza tiri kungodya takaungana mukati imomo kunge mombe saka pari kutobhowa kugara panhu pachoni vekurara ndizvo tiungorara mumidhadhadha iyi ndomatiri kurara muzvimafuretsi zvakangodaro daro but pekudyira patiri kudyira nezvinhu zvacho zvatiri kudyira zvacho ndozvisingaiti
kunyange hazvo vari kugara vakamanikidzana kuPlumtree kwakare Munhu atataura naye anoti zvakakosha kuti munhu agare achigeza maoko ake kuitira kuti asabatwe nechirwere ichi.
Achandingongoda kuti vanhu vazive vanhu ngavaramba vachitenga masanitizer iwaye nezvekudzivirira zvirwere. Varamba vachitenga masanitizer nekudzivirira zvirwere, vanhu varegere kufamba semataurwa achirungwira chirwere chacho kunzi pawabata ndakapabata newe waenda. Saka tinengachingodo hadu kuziso vari kunze vasiri muquarantine kuti vakwanise kugara mudzimba dzavo. Ndavagare mudzimba vachigara vachisanitizawo especially kumatoilets. Ngakugare kune masanitizer akawanda chaiko because matoilets anotapurira chirwere chakanyanya.
Icho changa chiri chizvarwa cheZimbabwe chakachengetedzwa paPlumtree High School mudunhu reMatabeleland South chichitaura chiri parunhare chiri kuPlumtree kwakare. Murwiri wekodzero dzevanhu akaita mukurumbira munyika vaMike Oret vakashaya nezuro kuIreland uko vanga vava kugara. VaOret vanozivikanwa zvikuru nemabasa vakaita mukurwira kodzero dzevanhu munyika. Munguva yavakashanda nesangano reCatholic Commission for Justice and Peace, VaOret vakaburitsa gwaro rinonzi Breaking the Silence, Building True Peace, iro rakaburitsa kupondwa kwakaitwa vanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands, uko kunonzi kwakaurayiwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemauto e5th Brigade. Makore mashoma, Zimbabwe yawana kuzvitonga. VaOret vakapinda mune zvematongerwo enyika vakava mumiriri weMDC muHarare Central muna 2000. Asi VaOret vakazosiya zvematongerwo enyika nepamusana pekurwara. Vasiya mudzimai Diana, vanakomana vatatu Peter, Stephen naMichael nemwana musikana mumwe chete Margaret nevazukuru. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Ellen Musanjea vanobva ivo kuZimbabwe asi vachigara imo muno muOhio kuColumbus, uyezve vari kurwara nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 pari zvino. Amai Musanjea vanoti ivo vari kutenda mhuri yeZimbabwe iri kuColumbus, Ohio, iyo yakabatana ichivabatsira nemari uyezve nezvekudya, sezvo mhuri yavo vanosanganisira murume wavo vaMusanjea nevana vari kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pachirongwa chedu. Mungatipowo nhoroondo yekuti makaziva sei kuti mune COVID-19 kana kuti coronavirus?
Ndakatanga kurwara zvekusvikira pakuzotestwa kuti ndizobuda ndakaita positive kucoronavirus. Saka ndo zviri kundibata, ndo chirwere chiri kundibata panguva iyi.
Zvakafamba sei? Munganyatsotsanangura here kuti makaenda kunotorwa matest ayakupi? Zvakafamba sei?
Zvandakaita ndakangoti ndakaita svondo riya rekuti rekubva tazvosvika musi wa29 March. Svondo iroro ndaingonzwa mumhino mangu muchingoita kunge munhu uya ari kubatikana nemaallergies kunge flu iri kuda kutanga. Ndatofonera mwana wangu kundaya kuDenmark ndikati iwe mumhino mangu muntu kunzwa ngiri kuda kuita flu kana kuna allergies iriko, kana iri flu sei isiri kukora ndaitika ichakora yoguma yanatso flu but zvakaramba zvichingondinii. Saka muhausi mandaishanda takanga tanzi taakutanga kucheka matembecha everyday. Saka ndakazobuda muhausi nyandaa kunoshanda kunemwe ndobva ndasvika kusingacheke matembecha, ndakati taakucheka tembecha yangu ndikakuma. Saka musi wa29 ndakatanga kunzwa miri kuwadza, ndakakwira mastairs aya ndakasvika kuno musoro zvakaoma, miri yangu yakatanga kungirwadza. Ndakati kuna baba rumati yangu miri wangu uri kurwadza. Asi ndakafunga kuti kungorwadza nekuti toita gonda ndaenda kwadokita ndichinoti miri yangu iri kurwadza. Zvikanza uzorori enda unokwanisa kuti upote uchimborara udzoka after 6 weeks. Saka ndakafungira kuti ndizvozvo zviri kundidara. Saka musi wa29 uyaya musi wesande musi wemanje musi wechipiri miri yangu iri kungorwadza. Saka pesa pandanga ndiri ofisi tatu na dawa sika basa ndaka ndiri gandi ya ndi kwa sikiki ndi noti ndi yu mti jishu kiti kando tamu wangu ndaka tia hapa kuranda kwenda kuno tia kwa ndaka kwa sito wakati yu ndi kwa zwa chafana zwa unu mbo ni uchwa mbo mira ndaka tia ndi gandi kwa enda ndi nonsu kwa kutuwa nanti tase ikana wangu ndi zosa ndi ungu toka shangu saka ndo banda inda kwa sito kuya si chambri jambi ya kazi ndi hapa 99.9 ndo shaka ndisikumu kujinzwa kuchwa zvokuita zvii chikutino sandakaenda ikoko musi wa1 kwaiti takakutonhorera sandaka ndakapika kanenge kasipendeti tokudaya ndakanambopeka chii ndobva ndanosvika kuhospital kuya vavatora history yangu ndobva ndataura nachiremba chiremba akachitsanangura tinzwa vachindibvunza uri kuzarirwa here miri ndo yairwa akandirwaa zvokuti nyama yangu yange yakaita kuibvai ndakafungwa tinzwa zvokundiiaimbe ndovandavatsanangurira zvese miri kundirwadza umbo upisa miri anekungotsva anzi ko urugorutaii uri kuta kuzarirwa ini ndakati aiwa ndinongozarirwa kana paini zvandinenge ndaita kana kupira masiana kuti uri kurwadziwa nepauri here chicharunzo chakuita kuti uye ndikati iyo tembiricha iyo iyenda toona kuti yakutotanga kukwira pa99.9 zvayaro nekurwadza kupita miri yangu ndozvandita kuti ndoyekuyo chikanzi handisi kuona enough of the symptoms kuti ndikuisa muchipatara kana kuti ndikutesti unaita nezveyuri yehealthcare weka here ndikati zvikanzi saka kana uri healthcare weka ndaakutokutesta ndati ndobva ndatestwa ndikati saka kubasa ndodii zvakanzi kubasa uchaini kuzonera kumba marizaus anobuda after 6 days tauya kunokumba kuya miri yakandirwadza asi masimptoms aya yandakataurirwa yana chiremba aya haana kubuda manje ipapo asi mwiri wakanga wakarohwa rohwa temperature ichikwira hazvina kuzoita 6 days kuti marisaus abudi akazopanze pakuti 6 days dzaizokwana musi wa7 akazobuda musi wa4 vatakafonirwa zvikanzi atatikuze marisaus akaita positive saka uchatogonizwa kubuda mutakutokutumira email yekutiusaini andibude mumba ukabuda mumba atotoisa magadi ipapo ane masimba emaprocess kana kuzokuta zvese zvese kana ukabuda chachioo zvikanzove mubvunzo here ndobva ndakubvunza mubvunzo zvino ine here kana kuti inganzi life span nyaya inayo yekuti ukaita mazuva akati achirwara unoziva kutenda hanani ndichibvunzawo zvinezvo asi njuva yandaiwana ndeyekungoti hatizive nekuti chinhu ichi chinhu chinowanikwa chii tirikungotarisa munhu ega ega sezvaro saka zvikanziwa kutogara maisolation ikati zvinorana ndatawe ndongopinda mota mangu here ndoenda kuhospital zvikanzi aiwa uchatobude imomo kana waita we unofonera 911 ndo vanouya wozoona kuti is it life threatening kuti uendeswe kuchipatara kana kuti usiyiwe mumba imomo kana zvisiri life threatening vanangokusiya uimomba kundomo saka ndobva ndagara iwo musi wandazofonerwa kunzi musi wafo zvakanga zvapedza kunge nyana but ndongoziva paunofonerwa paipa yechiudzwa ka ndakatunzwa mudakarwa nya ndikatunzwa kunge ndakutofa ndo zvaitite zvo zvakina kuona andakatanga kufonera mwana mudiki chai mai maswelo haana kuvhunduka kuti hii mama ndo zvaitita akabva zvitora izi akati izvo zviya zvamanga muchiita zvokunatira izvo zviya zvakatichingoita izvozvo vatanga kutsanangura vanhu zhinji vakupona zvakadai zvakadai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaitashanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipakurira vateereri veStudio 7. Tinotenda kuti tichange tinewe zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvinguva yeEaster, inove nguva inorangarirwa kufa nekumuka kwa Jesu Kristu nemakristu mupasi rose. Nguva zhinji makristu anoungana achicherechedza nguva iyi vachisangana munzvimbo dzakasiyana siyana kubva kumakereke. Asi gore rino nekuda kwedambudziko rechirwere checovid-19, nyika dzose pasi rose dziri kurambidza nyaya dzekuti vanhu vanga vachiungana. Izvo zvaita kuti vatendi vechikristu vange vachicherechedza nguva iyi vari mumwe nemumwe mudzimba dzavo. Kuti tinzwe kuti vatendi vari kutambira sei chiitiko ichi, nhasi tabata Reverend Forbes Matonga veUnited Methodist vachibata vari kunyadhiri mission kuzumba. Reverend Matonga, tingatanga nekuda kunzwa kuti vatendi vari kutambira sei nyaya yekuti vasaungana munguva ino yezororo reEaster.
Makadi vajonga, tinofara nemibvunzo yamandipa wekuti mapurisa ari kufamba achiti vanhu garai mudzimba dzekereke. Tinoti vanhu ngavateerere zviri kutaura mapurisa. Tinoda kuti tibatsirane kuti tizive kuti rufu runokwanisa kudzivirirwa nevanhu. Varipo vamwe vanodzidziso yekufunga kuti mandufu ese anokonzerwa nekuda kwekuti ndimwari ari kuti avepo. Isu tinopokana nazvo. Vanhu vanogona kukonzera rufu, vanhu vanogona kuurayisa vamwe. Tine muenzaniso wakanaka uri mutestamendi yedu apo Jesu akanga achiri mwana. Josefa anorayirwa naMwari kunzi tiza nemwana. Herodi anoda kumuuraya. Vakadayira saizvozvo vakatiza, vakaita kuti mwana Jesu ararame nekuti rufu rwakatizwa. Saka vanhu ngavateerere zviri kutaurwa nemapurisa vagare mudzimba. Tinokwanisa kutiza rufu urwu wakawanda wedu. Tine muenzaniso wakanaka zvekare weChina ine vanhu vanopfuura 1.4 billion. Kungadai kwakaita murakatira vanhu vakawanda nekuda kwekorona. Asi nekuda kwemirawo yawakaisa vanhu vakateerera, tunonzwa kuti even guta reWuhan kwayakatangira korona ravhurwa nepamusana pekuti chirwere chava under control. Saka ikurudziro yedu kuti vanhu ngavateedzere. Asi tichikurudzirawo zvekare iwo mapurisa acho kuti asashungurudza vanhu, asarova vanhu, nekuti ichokwadi kuti vamwe mudzimba chekudya chacho hamuna vakange vavharirana imomo.
Zvii zvingaitwa nevatendi?
Sevakristu todii zvairi Easter. Chekutanga patinototangira, Easter inotangwa nemusi wechina uyo Jesu anogoverana zvekudya nevadzidzi vake yatinoti Last Supper kana kuti Holy Communion. Iyoyo muenzaniso wekuti zvekutya zvinogoveranwa. Saka tinodaira kuti semakristu patinotangira kugoverana zvekudya zvedu nevasina, nekuti ichokwadi kuti mudzimba dzedu nemalevels eurombo uye neprojection yeWFP yekuti vanhu vangapfuuri mamiriyoni 7 kana kuti 8 muZimbabwe vane nzara munguva inei. Vakanga vavharirwa mudzimba vazhinji havana chekudya. Soko zvinganaka kuti vakristu vanazvo vagoverane nemaneighbors avo kuti vanhu vasafire mudzimba nenzara.
Saka vatendi vanozowana sei shoko kana vasina kunge vaenda kumakereke kuti vange vachiparidzirwa nevafundisi wavo?
Mwari sekudzidziswa kwatakaitwa neketekezima yedu vari kwese kwese. Inguva yekushumira ushumiri hwedu tiri mudzimba. Tinoda kuti titende vakaisa social media maplatforms anenge Facebook, anenge WhatsApp. Vafundisi vari kukwanisa kuramba vari in touch nenhengo dzavo uye vachiposta pamadande mutande, vanhu vachiverenga, vanhu vachikomborerwa, vanhu vachikotsverwa pamweya. Hongu pane ngozi yekuti zvese zvese zviri kukandwawo padande mutande ipapo. Zvimwe zvinoita mislead masangano. Asi tinodaira kuti sezvakataura Jesu akati dzangu dzinonzwa izwi rangu. Taenda pamadande mudandapo tinokwanisa kuzoona kuti izvi zvinobva kuna Mwari, izvi hazvibve kuna Mwari. Saka tiri kudaira kuti hapana chakanyanya kuchinja. Easter iri kuselebretwa, Easter iri kukomoreretwa. Tikutarisa kuti vanhu vari kupinduka, vanhu vari kubatsirwa. Iro denda richatibatsira kuti tiswedere pana Mwari. Mwari vakuitire zvakanaka, vakukomborerei. Amen.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist vachibata vari kunyadhiri mission muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ane kuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kuStudio7@voanews.com. unokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Soko isikati